Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 22/2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zviminga mpinyi zvakawanda mumabhizimusi anoshandisa unyanzvi hwechizvino zvino kana kuti ICT zvotadzisa kukura kwechikamu cheupfumi. Kurangwa mabasa kwevarairidzi vari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union for Zeu kunopinda muzuva retatu nhasi. Vamwe vanochikoro vofenda nenzara izvo zvapa kuti hurumende itange chirongwa chekupa zvekudya muzvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvisinei nekuti vazhinji munyika havana mabasa uye vakawanda vavo vachizvishandira, Zimbabwe ine mabhizimusi ane chitsama anoshandisa unyanzvi hwechizvino zvino kana kuti ICT, asi pachine zviminga mpinyi zvakawanda zvinoita kuti chikamu cheupfumi ichi chisakura. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekuzeya zvekutengeserana pachishandiswa madande mutande kana kuti internet zvinozivikanwa kuti e-commerce muchirungu waitwa nhasi muBulawayo nebazi remaindustry richishanda pamwe neUnited Nations Conference on Trade and Development kana kuti UNCTAD pamwe nevezvikamu zvakasiyana-siyana zveupfumi. Kusagadzikana kweupfumi uko kunonzi kunopa kuti hurumende ichinje-chinje mitemo ine chekuita nemari kwadomwa nevakawanda sedambudziko guru rinoita kuti zvebhizimisi rinoitwa kuchishandiswa internet zvisabudirira. VaJeffrey Myros, avo vane bhizimisi rekutengesa zvakasiyana-siyana zvinoshandisa magetsi ezuva, vanoti kubirwa kana utsotsi uye nyaya yekuti zvinenge zvaresveka pakutenga kana kubhadharira zvinhu munhu uchishandisa internet zvinononoka kugadziriswa inoita kuti vakawanda vasave nechivimbo mukushandisa nzira iyi.
Online yes ine maadvantages ayo amwe, but pane maissues emataxes nemacharges anopindapo ekuti mari aizosviki iri zvayanga iri, saka munhu anototi keshika zvera nditora ndane 100 yangu ika exchange apa inosvika iri 100 and so forth.
Muzvinafundo vhosimudzi Maposa vanove mukuru mukuru wezvidzidzo zveICT paNational University of Science and Technology NAST vati rimwe dambudziko guru rinoita kuti zveecommerce zvisasimukira munyika inyaya yekuti hurumende inoisa mitero yakakura pamabhizimisi ezvenhare mbozha neinternet uye michina inodiwa kuti pave nemasaisa emishoma zvozvinoita kuti mitengo ive yakakwira zvichipawo kuti nzvimbo dzakawanda kunyanya kumaruwa dzisarire shure.
Dai government yedu nevama players vaikwanisa kuisa mari kureiza infrastructure level yedu kuti svike pakusapota vanhu vanoda kutransacta online.
Vati hurumende inofanirwa kuve nemitemo inokwezva vemabhizimisi kuti vasine mari mune zvemichina yemasarisa yenhare mbozha neinternet, vakati vanofara kuti hurumende yakabuda pachena ichiti haizi kurambidza kambani yeStarlink kuti ipinde munyika, izvo vati zvinogona kubatsira kusimudzira mabasa ekutengesa serana kuchishandiswa madande mutande. Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe POTRAS inoti nhare mbozha dzinoshandiswa nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvevanhu munyika 97% uye kune vanhu mamiriyoni gumi nemana nezviuru mazana masere 14.8 million vanoshandisa nhare mbozha. Potras inoto nharembozha dzinokwanisa kuenda pa internet dzinoshandiswa nezvikamu makumi matanhatu nezvishanu kubva muzana 65% zvevanhu munyika. Alessandro Vitali, avo vanoona nezvezvirongwa zveICT kuhofisi yeUnited Nations Conference on Trade and Development iri munyika, vati zvimhingamupinyi zvakatarisana neZimbabwe munyaya dzeecommerce zvinowanikwawo munyika dzichiri kubudirira dzakawanda, kusanganisira mitemo isina kunyatsojeka. Zimbabwe inyika yechimakumi maviri nembiri muAfrica kushanda neUNCTAD mukuedza kuvandudza zveecommerce, uye sangano iri riri kushanda nenyika yeSouth Korea mukubatsira Zimbabwe kuita izvi. Dr. Douglas Runyowa, mukuru mukuru wezvebhizimisi nevatengi mubazi reindustry, vati nyika inotarisirwa kubudisa hwaro hweecommerce mushure mekunzwa kubva kune veruzhinji. Asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti chimwe chimhingamupinyi chiripo ndechekuti mabhanga emunyika haasi kukurudzira zvakanyanya kushandiswa kwemakadhi ekumabhanga mukutenga. Mune imwewo nyaya, muzvinafundo Tsega Tadesi, imwe nyanzvi mune zvekusimudzirwa kwemabhizimisi kuAmerica, vari kushanya munyika vachisangana nevakasiyana-siyana kusanganisira vanhukadzi nevechidiki pasi pechirongwa chiri kutsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Muzvinafundo Tadesi, avo vange vari muBulawayo kubva musi wechitatu svondo rino, vanoti kunyange hazvo muZimbabwe mune vanhu vakawanda vasiri mumabasa, nyika ine mukana wakanaka wekukudza chikamu chezvemabhizimisi anoitwa kuchishandiswa internet kana kuchita tariswa kusimukira kuri kuita mabhizimisi ane chekuita nezvekutumira kana kutumirwa mari kuchishandiswa nharembozha. Muzinda weAmerica muZimbabwe une zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinotsigira vemabhizimisi, kusanganisira cheAcademy of Women Entrepreneurs, icho chinowanisa vamwe vanenge vapinda machiri mari yekuti vasimudzire mabhizimisi avo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Kuramwa mabasa kuri kuitwa nevarairidzi vari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU kwapinda muzuva retatu nhasi mubatanidzwa uchiti varairidzi vanosvika zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% havana kuenda kumabasa nhasi nyika yose. Varairidzi ava avakatanga kuramwa mabasa nechitatu svondo rino vari kunyunyuta nemari inoita madhora makumi maviri ekuAmerica yakawedzerwa nayo mihoro yevashandi vehurumende nehurumende mwedzi uno, ayo anoti mutero wembwa. Varairidzi ava vanoti vari kuda kuti mushandi wepasi atambiriswe mari inoita US$1,200 pamwedzi. Asi hurumende inoti zvinhu zvakati omei uye ichiri kuita nhaurirano nevamiriri vevashandi kuNational Joint Negotiating Council. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi redzidzo yepasi kuti varairidzi vangani vapinda mukuramwa mabasa uku, uye kuti kwakanganiswawo dzidzo zvakadii sezvo mutauriri webazi iri vataungana ndoro vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Ngatinzwei hurukuro yataita nemunyori mukuru weFOZEU vari mutungamiri weATUS Robert Masaraure.
Asi musi wa22 March ranga riri zuva rechitatu varairidzi nyika yese vachiramwa mabasa mushure mekunge hurumende anaunza chichinyo che$20 increment musi wa14 March, ayo akaanaunzwa panguva maprizes ezvinhu akakwira zvakanyanyisa zvaita kuti varairidzi vatadze kuendesa vana vavo kuzvikoro. Tichiona vamwe nhasi kuguru ye8 vanga vari mudare nekunzi vatadza kubhadhara school fees dzevana. Saka izvozvo nezvimwe zvakawanda ndozvaita kuti varairidzi vanokwana 80% varairidzi vese nyika yese varamwe mabasa nhasi. Tinovatenda nekugona kumira vachitaura nezvo riri pamusoro vachiramba kushishidzirwa nehurumende matreti ese anga achiitwa, ende tiri kuona mupariamend ndo nyaya yanga yakungozewa vanhu pese yaakungozikanwa kuti varairidzi vari kuchema nenyaya yemari isingatenge yavakapiwa naemployer yavari kuda kuti igadzirwe.
Tinoona kuti zvikoro zvaakutoda kuvharwa. Zviri kureverai kuti muchasvika pakuvhara zvikoro muchirangwa mabasa?
Svondo rinouya kwete varairidzi vari kudzokera kumabasa kunovhara pamwe chete nevana. Asi kotoro inopera haivhurwe, zvikoro hazvivhurwe kusvikira mari inotambirwa nemurairidzi yagadziriswa. Murairidzi akwanisewo kubhadhara school fees yevana vake, kuwisawo chikafu patafura zvinongoita vamwe, kuendesawo vana kuzvipatara zvinongoita vamwe.
Kuramwa mabasa uku hakuna kukanganisawo here vana vari kunyora bvunzo dzekupera kwekotoro ino?
Katambira mashoko ekwakawanda kwekuti zvakaafekta vana asi tiri kufarira nechekuti vabereki nevana vaiti zviri nani matanga kurwisana nehurumende kuti ikubhadhare first term kusati kwaane zvakawanda zvinoda kunyorwa. Tichasirwa kuti pane zenge pakusvika second term kumberi uku munenge mabhadharwa mari muchishanda. Toramba tichikurudzira vabereki nevana vechikoro vabatane pamwe chete nevarairidzi kana vachirwira mari yemuhoro wavo. Hazvitenderwi kuti titi varairidzi vaende kunobvunza mari yemaextra lessons kuvabereki. Vabereki vakatoomerwawo. Saka tinofara nechisungo chiri kuitwa pakati pevabereki nevarairidzi nevana vechikoro kuti varwire muhoro unokwana kumurairidzi, nekuti murairidzi akawana muhoro unokwana chero pachikoro pasina kana magetsi vana vanodzidza, chero pakashayikwa zvikwanisiro pangori nemurairidzi akafara vana vanowana dzidzo.
Munyori mukuru wesangano reFozeo vari mutungamiri weAtus Vaobet Masaraure vari parunhare muHarare neStudio 7. Nhasi pasi rose riri kucherechedza zuva rekukosha kwemvura yakachena reWorld Water Day. Zuva iri iro rinorwira kuti pave nenzira dzekuchengetedza nadzo nzvimbo dzinobva mvura yakachena riri kuuya apo munyika muine dambudziko remvura yekunwa yakachena zvikuru maguta nemadhorobha. Muguta reBulawayo, Kanzuru inonzi iri kuita dambudziko remvura zvekuti ingangomanikidzwa kuderedza uwandu hwemvura yainopa kuvagari. MuHarare, misha yakawanda iri kutora mazuva akawandawo isina mvura. Asi hurumende inoti zvayo iri kurwisana nedambudziko remvura iri munyika kuburikidza nekuchera zvibhorani zvakawanda. Dingindira regore rino iro rinoti Water for Peace rakanangana nekuti pane mvura pane rugare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti makamba evapoteri ari kumabvazuva kweChad ayo akazarisa nevapoteri atarisana nekupererwa nezvekudya nezvekushandisa izvo zvichawedzera dambudziko rakakonzerwa nekuwedzera kwevanhu vari kutiza hondo kuSudan. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, vaAnton Blinken vasangana nhasi nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu muTel Aviv muurongwa hwavo hwekuedza kumisa hondo iri pakati peIsrael neHamas. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, bazi rezvemitemo muAmerica nezuro rakaendesa kambani yenharembozha nemakombiyuta yeApple kumatare edzimhosva richiipomera mhosva yehumbimbindoga kana kuti monopoli mukufambisa kwainoita bhizimusi zvikuru sei mukugadzira nekutengesa nharembozha dzeiPhone. America ine mitemo inorambidza humbimbindoga mumabhizimusi kana kuti antitrust yainoti kambani yeApple iri kutyora. Mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi mune zvemabhizimusi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Apple company inogadzira ma cellphone nezvimwe zvakawanda wanda zvetechnology izvi zvinosanganisira makombiyuta iri kusungiswa ne Department of Justice Roma America pamwe chete na ma states 15 muomuno ma America omu vachipomera mhosva yokuti vari kutora market ngati su nyaya dzokutengesa ma cellphone avo sokuti ndivo vogama America kuitira kuti vadhurise ma cellphone avo iwayayo vamwe vanhu vasina ruzivo rwokuti zvimwe zvinhu zviri pa ma cellphone izvi zvinofambiswa sei kuti cellphone yacho ikwanise kushanda nomazvo saka iyoyo nyaya hombe kuti pachirungu vanoiti vanoita monopolize smartphone market kunotengeswa ma smartphone ayaya kune zvakawanda zvinenge zvichifanira kudzidziswa vanhu vakasiyana siyana kuti vakwanise kubetsera vanhu vanenge vaizotengesa ma cellphone ivavo
saka hurumende iri kuti kudini apa Professor Masocha
hurumende iri kuti aiwa izvozvo hazvibvumidzwi mumutemo weAmerica izvozvo ngavakwanise kunge vachidzidzisa vamwe vanhu nokuvapa imwe information kuti vakwanise kuita competition inoita kuti pasava nekambani imwe yakabata ruzivo rwezvinhu zvairi kutengesa kuitira kuti ikwidze mutemo
Professor sei hurumende yasarudza kambani yeApple Yoga
andiyo Yoga kambani iri kusungiswa ikambani dzakatombowanda dzakasungwa dzinosanganisira vana Alphabet, Google, vana Meta Platforms, vana Amazon.com kuti makambani anenge akabata information inofanira kunge ichitozikamwa navamwe vanhu vamwe makambani kuti zviitire nyore vanhu vakwanise kuenda kwavanenge vachiona zvinhu zvakavachipira asi Apple haidi izvozvo inoti kana uchinge watenga cellphone yedu tisu tichakudzidzisa zvakati zvikati zvikati hakuna mumwe uchazenge aino ruzivo irworwo
vanga vari nyanzvi mune zvemabhizimusi vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica natanono kawande weStudio 7. Vamwe vana vechikoro kumaruwa vanonzi vave kutadza kuenda kuchikoro vamwe vachidonha nekuda kwenzara panguva iyo hurumende iri kuti yakaparura chirongwa chekupa vana zvekudya muzvikoro. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Dambudziko iri rinonzi ranyanya kuwedzerwa nenyaya yekuti vamwe vana vanofamba mitunhu yakareba kuenda nekudzoka kuchikoro vasina chavanenge vadya nekuda kwekushaya chikafu kudzimba kwavo. Izvi zvinonzi zvaderedzawo uwandu hwevana vari kuenda kuchikoro. Izvi zvinonzi ndizvo zvakazokonzera hurumende kuparura chirongwa chekupa zvekudya kuvana vedzidzo yepasi kana kuti primary education kunyanya muzvikoro zvekumaruwa. Mumwe mubereki wekukarambazungu kuurungwe mudunhu remashonaland west vabenston zvarehwa vanoti munzvimbo mavo vana vakawanda vari kudonha kuchikoro nenzara nekuda kwekuti vanenge vaneta mushure mekufamba mitunhu yakareba.
Vadonha nepanenzara uchita pakanzoadai vana vandati mwana kuchikafu zvitoinzaanakubva yakadona nenzara karambazungu.
Dambudziko iri rinonzi riri kuitikawo mudunhu remateveland north sekutaura kwaamai Sara Mandla. Vachiparura chirongwa chekupa vana vechikoro zvekudya pachikoro chechaedza kwazvimba mudunhu remashonaland west svondo rapera gurukota rezvedzidzo yepasi vatorerai mwoyo vakabvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro vachiti vakatambira mashoko kubva munyika yose kuti vana vari kufenda nenzara muzvikoro.
Tiri kunzwa kuti vana vari kufenda muzvikoro zvikuru vari muzvikoro zvisiri kupiwa zvokudya.
Vamoyo vakakurudzira zvikoro kuti zviite mapindu anenge achirimwa muriwo madomasi nezvimwe zvinovaka muviri kana kuti nutritious gardens senzira yekutsigira hurumende pachirongwa chayo chekupa zvekudya kuvana ichi. Mukuru musangano riri kubatsira nechikafu munyika reWorld Food Program kana kuti WFP iro rine chirongwa chinoona nezvekutsigira vagari vekumatunhu munyaya dzemararamiro evanhu kana kuti World Food Program support cross-cutting priorities and the program support lead officer in Zimbabwe, Muzvali Suzana Kasdova. Vanoti kuti zvirongwa zvekupa vana chikafu muzvikoro zvibudirire, hurumende inofanirwa kuvandudza maitiro ayo mukutenga zvinhu kana kuti procurement.
A functional homegrown school feeding program not only benefits the children but also contributes to sustainable livelihood.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti urongwa hwekutenga zvekudya kure zvichizoendeswa kuzvikoro hune dambudziko sezvo mari dzichigona kubiwa kana kuitwa zvehori, vachiti dai zvikoro zvikapiwa mvumo yekutenga zvega zvekudya zvevana.
Procurement yacho ichitangira pachikoro zvaigona kuita kupa kuve kushoma.
Mutungamiri werimwewo sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavasira Zhou, vanotiwo vana vanodzidza zvakanaka kana vasina nzara, vachiti vanoona sekunge hurumende ine mari inokwana kutenga chikafu muzvikoro nekuda kwezvicherwa zviri munyika.
Mari inowanikwa nokuti tinotaura hurumende ine 66 productive minerals dziri munyika ino.
Mukuru mubazi rezvedzidzo mudunhu reMashonaland and West vaGabriel Muma vanoti zvimwe zvikoro zviri kupa chikafu kuvana kuburikidza nekurima minde yezvikoro, asi zvikoro zvakawanda zvinonzi hazvina mvura yekuti zvikwanise kurima mapindu ekudiridzisa nguva dzose. Senzira yekugadzirisa dambudziko remvura muzvikoro iri, gurukota vamoyo vakazivisa kuti hurumende yakatotenga michini yechizvino zvino yekuchera zvibhorani zvakadzika mamita anodarika mazana mana kana kuti 400 meters sedano rekuwanisa zvikoro mvura yakachena. Zvikoro zvizhinji zvinonzi zviri kupa chikafu kuvana vari murugwaro rwetatu kana kuti grade 3 zvichidzika. Hurumende iri kupa zvekudya zvakaita seupfu, mafuta nebhinzi zvinoenderana nevana vanenge vakanyoreswa uye kuburikidza nekomiti yevabereki inoona nezvekudya kana kuti school feeding committee. Sezvo nzara yapfunya chisero munyika, hurumende ichishanda neWFP inoti yakatotanga kupa rubatsiro rwezvekudya kuvanhu vanosvika 2.7 million, asi sangano reFood and Agricultural Organization kana kuti FAO rinoti uwandu hwevanhu vave kuda zvekudya huri kuramba huchikwira zvekuti vave kusvika kumamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 million. Dambudziko renzara iri rakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonorai Jena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoda kubvunza kuti chivhayo uyu mapurisa hakwanisi here kumuferefeta kuti vaona kuti mari dzake dzaarongokanda pese pese. Dziri kumbobva kupi cheko cheko, nekuti Whitney Muchivhayo handifungi kuti imari yekusevenza inongonzi pese pese inongokushwa ichingopa vanhu vagara vane mari kudhara, dzimwe dzacho achiti vanhu zapotai zandi kutengerei mota. Izvo ndinokumbira kuti mapurisa kana achigona ngaambomuferefeta, even anti-corruption section inogona kumuferefetawo kuti ibudise chokwadi. Ini ndinoitwa Farai Sidhumu kupaida moyo kuwadi 9 kuchipinge.
Tachitokumbira kuti dai zvaigona maimbounzawo vamunangagwa kuti vanyari vana veZimbabwe, vanyari vana veZimbabwe. Gore riyava embrotarisvaya vakabatwa vaine saga regoridhi, nhasi zvevapama, asi vakabva vangovadzosera futi pabasa ravanga vari. Vamunangagwa ngavanyari vana veZimbabwe, chero iri hama yavo ngavanyari, zveshuwa ngavanyari, ngavanyari. Uyu munhu ngaafarirwe zveshuwa zvamazviro kwazvo, dai zvaigona kana vanga vari munhu nenyara vana veZimbabwe vaindotasvaya pari zvino vaingonzi Nobel, vobva vafarirwa.
Nukumbira kuti muti bunzire omu. Kutindizo ere kutungamira kwa kuita wa Mnangagwa. Sirikuno kwa katio, wa murewa katio. Pachipatara, so hakunzi kwa na kuchida kurapwa. Unofanila kupisa $1 pa ZANPF. Oo, iripa katio. Ndiko kutu uzorapwa. Ndo wa utungamiri we ZANPF wacho ere. Ndo za hakuno kwa murewa tivunzire iwo. Ndo ziri kutenderwa ere. Pa murewa pakatio. Ndo parikitika izozo.
Hii zinu zaoma mzimbabwe wedwe zinu zaoma. Zosha akuda manyu za kungo la kutumara apindire pano pakadaiso hapa. Muridzapera nenzara, muridzapera nenzara, anzara ndo yaro wa mzimbabwe. Bata pacha tumboda utitazi zumapati kana zumabatwa. Pa kungo la kungo titungo zupira kungo titichu nichumwe chete. Tuisa fungwa pangwe chete. Ni watu nga miru wa chua nyika tuisa fungwa pangwe chete. Tunisofa mba shwa kanaka si shwa kambu wetu wapa inclusive government ya wa changira na wa mgabe pae.
Magadi magadi kwa wapo na mkuma tanunu kwa ndene wa mwose na mkuma jonga. Hana ngotika mputa ora wangu bijana na mera ni nyika edu ine. Nyika eno Zimbabwe ine ya nyika eno goja. Nyika eno goja watunga miri waripwa wa wana urumbo ni wana titi. Njere zao zaka zinu tokundu wanezi mwana mudiki. Panongo kubwira kungesa muomwe zao. Mapisa ya rikita zuwa so nyika gore na yukuti. Sutungu dati mwaruwa pindi hiri. Yukuti wanu wanga afa. Watunga mire vasu kucheuka kana umborangara tukune wanu.
Izo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina patakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhavu ngavaite zvekunyorera pa namba idzodzi kwete kutumira mashoko.
Ichi was a Friday, my darling.
Muchirongwa chedu chemagitaro chosvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kuimba ari kuSouth Africa, musambo wesungura Edmos Mube, anozivikanwa neremagitaro rekuti chibukute webibom. Ngatinzwe hurukuro yaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ndini zvinyuva mishamari pamwe chete neruzhinji rweZimbabwe. Tarangura kuberekwa ndonzi Edmos Mube. Ndinobva kumberengwa kwamuketi.
Makazvitangari nezvemagitare zvengoma.
Magitare ndakatanga zvekuimba imba ndingangoti ndichiri kuprimary level kuchikoro. Nevandaidzana vaingondiziva ndichingofarira kuimbira imbira vanhu chididi kuchikoro naika. Then ndakazvitanga zvekuzopinda magitare chaikuridza magitare 2008 ndakakona South Africa.
Vabereki veukama vaitwa kudii pamakazvitanga.
Vabereki vangu panoita zvekuimba aiwa vanga sina dambudziko sei ndichiri kumusha uko. Vaizvitambira mai vangu vanyanzo ndirairira kana ndikanga ndashaisha kushaura. Aiwa panoimba wakadai panoimba wakadai.
Matambudziko munosangana nawo ndeapi?
Matambudziko atinawo panyadzo ku mazimimanzi ndirekuti kumaradio station unotinesei kuridza kwacho ende vanhu vateerere chavo vasigiri vanonyanya kuda kuteerera mazita tereki. Mimwe manzi yedu inotadza kusvika kuvanhu chero nemininhi yekuti haina mazita. Vanotaurira mazita aizita here akambonetsa here munhu wokwanhingi-nhingi uyo ndokwanhingi vakambonetsa munyaya dzemimanzi ndovoteererwa tereki. Imwe vangu vota kuti zvamuri kuita hazvina minini. Ndochallenji yandiri kuona iri kuti kahombe magitare.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Vandandibata munombari pa +27783152277 +27783152277. zvedzangu zvinowanikwa ku YouTube mukangonyora kuti chibhukute webhibho munoona nzedzodzo asi chibhukute inonyanya kunetsa kunyora bhozi nechivenda vanhu ngavanyore ngoti webhibho mukangonyora kuti webhibho chete nzedzo dzinobva dzatobuda
mune mashoko amungapewo vatsigiri venyu here
zvimwe zvandingavimbisa vatsigiri vangu ndezvekuti vatsigiri aiwa tichakubikirai manzi yakazara imari dzechinetsa kuti tinyanye kumhanyira masedhoni kuti ndingadai kubitsa kana maalbhamu maviri kana matatu pagore tichakubikirai zvihombe
chindipai kamwe chete kekubuda nako mudariro nhasi Woza Friday timborova magitare
muno ndokumbira zvangu mundiridzire kambo kanonzi ndozvatire ndokamungagumisa nako muvharisa chirongwa
Manzwa kambo ndo zvatiri kubva kuna mukoma Edmos Ncube vari South Africa murukuru yavaita naivan dzininga we studio 7 zvatsvitsa kumagomo echirongwa chedu asi musakanganwa live talk ini ndini Jonga kandemiri ndokusiya mina Taboka Ncube
sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 walesihlanu mhla ka 22 Mbimbitho 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
It's incredible to see women taking on the charge and running businesses and having such success.
Osama Pizimusi, odabuka kwele Melika, unkosazana, Tega Tadis, oe tegelela ele Zimbabwe, uti ukatekile utabandi bale lilize wa 7 zensima usungule wa Pizimusi, hachi ugumelela ukatwa.
Ngane ubunzima obukhulu besomiso abasibekezelele singukhansili esimeni samanzi
izimbabwe namhlanje imanyanela amanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqathekiswa kwelungelo lokutholisa abantu amanzi olwe World Water Day kuhlelo Woza Friday eliviki sihamba leqembu lomculo kamasigandi elizibiza ngokuthi amablesa amahle Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. IZimbabwe namhlanje imanyanela amanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqathekiswa kwelungelo lokutholisa abantu amanzi ole World Water Day. Phansi kwendikimba ekhuthaza ukutholakala kwamanzi ahlanzekileyo emadolobheni kanye lasemaphandleni. Usuku lolu lunanzwa ngalesi sikhathi ilizwe likhangelane lodubo lokuswelakala kwamanzi olukhangelelwe ukuqhela lonyaka kulandela ukungani kwezulu. Amadolobha amakhulu athi iBulawayo leHarare yiwo ahlaselwe kakhulu yilolu dubo. Ukulombika ethi umansipala wakoBulawayo uzakwehlisa inani lamanzi aphiwa izakhamizi kungenambadalo singaqali ukubhadala. Umgcini sihlalo wekomiti yamanzi koBulawayo uCouncillor Khalazani Ndlovu utshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu alukafiki kukomiti yakhe.
Okwakhathele sithatha ndifunga kuna mhlawumbe sithi akubiza sithi yiRoma akukabuyi kakwikomiti yami ukuthi zange kuhambise ku-full council ukuthi siye kudiscussa siweye ama-pros and cons angikhona hhayi engakutho ukuthi ndifungahumbi
njengoba namhla kulilanga lapho abantu abananza khona usuku lwe-World Water Day umbiko elingaba lawo kuzakhamizi zakoBulawayo ngothini
izakhamizi zakoBulawayo sibhekane nobunzima obukhulu besomiso. Ah, basibekezelele singukhansili esimeni samanzi. Siyakwazi ukuthi water is a right, but we are trying by all means ukuthi wonke umuntu afinyelele ngamanzi. Siqhubeka sithi nalawa amanzi abancane esiwatholileyo, asilondolozeni every drop yamanzi. Sibe namakhontena ongabona amanzi ephuma epompini wohluwakhelele, ngoba okwenzakala emkhathini lathi asontando yethu, intando yomnikazi wezinsuku.
Ukansela Khalazani Ndlovu ngumgcinisalo wekomiti yamanzi koBulawayo ubexoxa ecingweni leStudio 7. Mnumzana Joseph Nkomazana oweBulawayo Progressive Residents Association uthe isinqumo sokwehlisa inani lamanzi aphiwa izakhamuzi kungelambhadalo asila mahluko omkhulu esingawuletha nxa izakhamizi zingatholi manzi.
Amanzi awekho, siyakhala silapho sikhona, amanzi wathola kanye ngeviki. Kodwa udubo lokuthi i-council izayehlisa amanzi lawana abathi ngesikhwe 5 kiloliters kumbe nisithi iphose amadrama amabili, ludaba abakhulume ngalo i-council sike sangena nje emhlanganweni wama-stakeholders. Kodwa hhayi bebengani bakhuluma nje belinganisa ukuthi yinto engenzakala bekhangele umumo wamanzi. Akukabi khona, abakakufaki ukuthi kube khona, bathi bona basahluzisisa bebona kambe kungasebenza kungaba le nto enje alengenzakala yini. Kodwa ntivele liyakwazi ukuthi i-council yangithi ngizase bekhuluma into ezinjalo, bake bahlala phansi bakhuluma ngakho kuthi ukuthi yinto bafuna uku-implementa, into bafuna ukuyifaka kuzakhamizi. Lanxa ingabi khona i-five kilolitas yakhona le, amanzi angikhona vele awakho, abanye abatholi.
Ngalesi sikhathi amazwe omhlaba ethakazelela usuku lwe-World Water Day, lina njengezakhamizi usuku lolu lilubona luqakatheke kangakanani?
Njengezakhamizi lathi hayi sindawonye lamanye amazwe ukuthi ilanga leli siselebrate, ilanga leli sindawonye sisonke. Kodwa nanto udubo ukuthi siselebrate phela emapompini lapha kulalutho, sebeselebrate njengomlomo kodwa amanzi singelawo. Ilanga leliqakathekileyo, ilanga lokunanza amanzi aqakathekileyo, amanzi okunatha, amanzi okugeza, amanzi into yonke. Kodwa kungabi ngamanzi nje kodwa kube ngamanzi ahlanzekileyo, amanzi affordable ebantwini ukuthi bayathole ngesikhathi lapho bamele bayathole.
Umnumzana Joseph Nkomazana okunhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kweziphathelane leMelika, sekusele amalanga amathathu nje kuphela ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump ahlawule imali yokubhadala isibambiso sebail esingamadola amakhulu amane, $454 million. Lokhu sekubangele ukuthi atatazele zama ukubuthanisa limali. Iziphathamandla zesigaba seNew York zibikwa sesiqale ukuqamba izakhiwo ezizathengiswa ukuze kutholakale imali le. Lezi zibalisa isakhiwo esithiwa Trump Towers, lamagceke adlalelwa umdlalo wegolf. Imali le ngecala lokuthi waqamba amanga ngentengo yezakhiwo zakhe ukwenzela ukuthi athole izikwelete. Sikhuluma nje uTrump wabhadala imali engamadola afika phose izigidi ezilikhulu, $83 million, kwelinye njalo icala lokudlwengula. Ukuhlaziya ludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxela olandela ezombusazo omnumzana Mkhululi Ndabambi.
Abantu laba abalezimali zonke lezi, imali le kayihlali ebhenki iyi-cash. Isikhathi esiningi i-net worth yakhe lena i-value yama-properties akhe lana. Kukhanya uTrump ngumuntu owayeboleka imali kakhulu, ngumuntu o-notorious lapha ngokubankrupta ama-business. Idili lakhe lena e-New Jersey ele-casino e-Atlantic City, vele ngumuntu o-notorious. Ngapha wagcina amabhenki engasamniki imali, even lama business wayengabhadali. Wagcina ungazukhumbula ukuthi umuntu obesephiwa imali eGermany, iDeutsche Bank leya. Yikho lapho ababe siba lama concerns of ukuthi ngoba iDeutsche Bank babesithi kulawo ama operandis amaninga we Russia. So ikona baba be suspect ukuthi imali abivela khona. Ukwehluleka kwakho ukuthola imali lapha sibili. Hayi, kwanilo unzima. $500 million cash naso imali encane. Imali le ayitholayo uyathola sibili imali ama-donation ebantwini, kodwa uyabona ukuthi ama-case akhe awu-lawyer ukuthi bayidla njani. Njalo ulana uJean Carroll angithi le 100 million i-90 something million plus isibe kabili elokhu edliwa. Ukuthi ayithole i-cash kuzamele IPO kumbe ayiboleke, and ama-intelligence agency lawo akukhangelele khona lokho i-exposure yona le kakhulu ngama-case wona la alokhu ekhwela. No, sizabona. Angithi kuthiwa uyihlangene lo Elon Musk last week. U-Elon Musk naye ukuthi $43 billion liyana azayithola ukuthi athenge i-Twitter. Angithi wathengisa ama-shares amaningi. Akula muntu olekho is that much cash laying around. Kodwa nxa sikhangele lona icala aletheswayo elokuthi wayeqamba amanga ukuthi izakhiwo zakhe ziyimalini, njalo lokuthi ule mali enganani. Kodwa siyabona bebaningi abamlandelayo. Ubona kubangelwa yini lokho? Uyabona uTrump ama-business akhe ekugcineni lapha ubese umuntu othengisa i-label, ibizo lakhe i-licensing kuphela. Uyazivulela kuphela i-hoteli and then usufake i-Trump brand nebesebhatala. Yikho abakade esekwenza. Imali ibisimehlula sibili, uze waba ngumuntu o-survivor. Uvuswe i-show lena i-apprentice leni show abaningi bathi yadizayinelwa ukuthi ithengisele abantu to the American populace.
Umnumzana Mkhululinda Bambi ulandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhonapha eMelika. Okwamanje wathi sizowudaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika lizimisele ukuhlenga bonke abantu balo abathunjiweyo lalabo ababotshiweyo ngokungekho emthethweni libalethe ekhaya. Ngosuku olusanda ukwedlula olokunanza amalungelo abathunjwayo lababotshwayo, umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken ulandise ngokuthwala kwakhe uluhlu lwamabizo abantu beMelika abathunjiweyo lababotshwe ngokungekho emthethweni. Eminyakeni emithathu edluleyo, kulandisa umnumzana Blinken, sengicitshe amabizo angamachumi amane lasithupha i-46 kuluhlu lolu. Kodwa abantu beMelika babotshiwe ngohulumende bamanye amazwe kumbe amaqembu abahlamuki, labanye abazimeleyo kungananzwa ilungelo labo njalo behlukaniswe lemdeni yabo. Imdeni ehlala inyanga lenyanga imzuzu lemzuzu isizwa ubuhlungu bokungazi ukuthi abathandekayo bayo bagcinwe ngaphi kumbe bayahlukuluzwa bengazi lokuthi bazababona nini. Kuleyo imdeni yazini lokho, sizahlala silwela amalunga emdeni yenu sengathi ngeyethu, asisoze siphele amandla. Ilizwe leMelika lizaqhubeka liqhela njalo liqinisa inhlanganiso elilazo ezokuthi likhulule izibotshwa zalo ezigoqela i-Hostage Recovery Group okuletha ndawonye uhulumende, isigodlo seMelika, abacuphi lezinye ingatsha zikahulumende ezizaphathisana ukukhulula abeMelika ababotshwe ngokungekho emthethweni bexhasele imindeni yabo. Njengomthetho omnyaka ka-2020 owe-Robert Levinson Act, kunika eleMelika amandla okuthi lengezelele isigwebo senhlawulo kulabo abawephulayo lomthetho lezijeziso zokwenqabela labo abathumba abanye ilungelo lokuvakatshela amanye amazwe. Sesihlangene leCanada ukukhokhela amazwe angamachumi ayisikhombisa i-70 awavuma ukuthi akulunganga ukubotshwa mahlayana kwabantu ngamanye amazwe lokusebenzisa abantu abathunjiweyo kwezinye izizwe ukuthi kucelwe ngabo ezinye indingeko zabathumbi. Ukuxhaswa ngamazwe amaningi nxa sisebenzisa ingcindezi kubangela ukuthi sikhuphule imali yezijeziso esihlawulisa abenza lokhu, njalo sibaphoqe ukuthi bacabangisisi bengakabophi abantu abamsulwa. Lokhu kuqakathekile ekutheni kungabi lo muntu ohlukumezeka ngokuthunjwa kumbe ukubotshwa. Insuku zonke lapho silwela ukuthi kukhululwe abeMelika ababotshwe ngokungekho emthethweni kumbe sisodwa kumbe sixhasane labanye singohulumende, kumbe umdeni, kufanele sizibonakalise ukuthi singobani. Ukutsho umnumzana Blinken, njalo esikubona kubalulekile inkululeko yethu, ubuntu bethu, lokuzimisela kwethu ukuletha amandla elizwe ukuthi livikele ilungelo lomuntu oyedwa.
Veli lalele kudaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Osomabhizimusi odabuka kweleMelika unkosazana Tegatades owethekelele leZimbabwe uthi uqathekile ukuthi abantu balelilizwe basebenze nzima ukusungula amabhizimusi hathi ukumelela ukuqhatha. Kodwa ukhuthaza osomabhizimusi abazimele ukuba basebenze nzima ukuzithuthukisa ngoba ukusungula ibhizimusi uzimele kudinga isibindi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ukhuluma namhlanje emkhosini wabosomabhizimusi owenzelwe enkundleni eBarberfield Stadium koBulawayo Offlers Summit, ingcwethi amabhizimusi odabuka eMelika unkosazana Tegatades ukhuthaze osomabhizimusi ukuba babe lenhloso yokukhulisa amabhizimusi abo ngoba kungelula ukuba lawo.
It's incredible to see women taking on the charge and running businesses and having such success. So that's been a great visit. I also had the opportunity to visit with the Hozi Hub in Gweru.
Ngizela eAmerica ukuthi ngizofunda lokubonisa osomabhizimusi ukuthi singathuthuka kanjani. Ngoba ibhizimusi iba lamavimovimo okulakho ukuyichabalalisa kumbe ukuyikhulisa. Ngakho kumele ume uqine usebenza.
Ongene iHustlers Summit odabuka kwele South Africa unkosazana Nicolette Mashile ongumqondisi wenkampani ethiwa Financial Fitness Buddies uvumelane noTades.
Ngizokhuluma la eHustlers Summit 2024 ngizobangikhuluma ngezamabhizinisi ukuthi ibhizinisi yakho kwamele uyihlayise kanjani. Into yokuqala ukuthi ungabi too much local. Angithi masenza amabhizinisi sometimes sinokubheka ukuthi imarket yethu ikuphi, and usually for many people imarket yethu iqala la ekhaya ibe local, but you must create a service or a product ezokwazi ukuthi at some point mase ibhizinisi ikhula ikwazi ukungena kumamarket amanye.
Unkosikazi Thubelihle Ndlovu umqondisi wenkampani ethiwa Potify Investments eboleka imali lokuhlomisa osomabhizimusi ngolwazi uthi ngempela akulula ukusungula lokuthuthukisa ibhizimusi.
Yokuboleka omama imali, microfinance, yokubolekisa abantu imali ama-SMEs omama ama-youth ama-small businesses. Kuyisekhulu kula ma-challenges njengoba yokuphikisa la ma-challenges, but we have been in it since 2010
Usomabhizimusi owafunda kweleMelika ukuphatha ibhizimusi engumqondisi wenkampani ethiwa iDinfesco unkosikazi Thembelihle Nyati uthi ulima indumba zesilungu lephepha.
Masithanda ukubonga kakhulu ngesummit le abafundile yona ngoba ivula amehlo nengqondo. Ngithabe kakhulu ngoba kugcwele ulutsha abanelusasa yethu yelizwe ukuthi bahle bafunde besasebancane ukuthi babe nengqondo ukwenza amabhizinisi.
Osakhulayo ofunda eMganwini High School uAisha Mpofu ongene iHustlers Summit uthi bafunde ngokuthi amabhizimusi asungulwa njani.
Ngengendlela ngama-entrepreneurs nama-ideas ukuthi singakwanisa ukuba loba yini esifuna ukuba yikho khona ezilongisenza into ezifunakalayo, for example ukuthi into ezidingakalayo most.
ELeZimbabwe lihamba phambili kulezinsuku ngokukhuthaza uZulu ukuba asungule amabhizimusi ngoba kuyiwo asephethe intuthuko yomnotho welizwe kulandela ukuvala kwamabhizimusi amakhulu amankampani lamafekithali ayeqhatha inengi. Ngimele umsakazo weStudio 7 woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7, hayi thina sikhathele ngale government yezanu-PF le, sikhathele ngale government yezanu-PF ngala direction. Chani everywhere lapha abakhuluma khona bayakhampena wawa ngoba bazothi abantu abasabathandi. Lo kungafanelanga khona ukuthi bakhuluma ngokukhampena bona bayakhampena, babambe ukuphuphurika njengenkukhu equnywa ikhanda. Manje kule ndlala bayehlile ukusolve indaba yendlala le, hayi thina sikhathele ngomna ngagwaloba kethi heyi.
Sayibonani Studio 7, ninjani balandeli be-Studio 7? Siyabonga. Hey, ngicela ukukhuza zale ndoda le okuthiwa uPrincess Banda ye-CCC. Ndoda, ungaze wakhangela wena abantu ukuthi bakhethe bani, bakhethe bani. Kwelakho ibandla ma ngabe likhethene, akula muntu okusolayo njalo kawulandeleyo. Yekela laba abazikhethele. Ma ubona into yale ndoda kayisebenzi, wena yenza i-corruption ubone ukuthi ikhona iyasebenza, khona kayisebenzi kumbe iyasebenza na. So njengoba ekhethiwe, wena khangela ma kumbe kulomunye umuntu omaziyo oyenza i-corruption ukuhamba uyemtshele usubone ukuthi kasozasebenze yini, ngoba uthi wena yena akazi lutho umsebenzi lo kawumfanelanga. And khangela lapho ubuthutha bakho khona, uthi wena ama-qualifications akhe kawuwazi. Manje usolani ma ungazi ngama-qualifications akhe? Sula okwangakini uzehlukane lezinto zabanye abantu. So lundoda njengoba ekhethi ureza myekela aqhubeke ngomsebenzi wakhe, wena lawo uqhubeka ngakho umsebenzi. Musa usole izinto zayo luze zeminye imizi, usehluleke emzini wakho. Ngiyakubongela.
Ngotunkame inkomo kathi silikhulumisa kangaka lisiphendule indaba ilo mbuzo lapha kumapresident wonkase-Afrika ukuthi kulwa kade kwakulelwani, sasizondana abamhlophe kathi silina yini siliyenza abantu beze behle ezibhedlela zonke. Umuntu ngowase-Afrika lo, so sefele esibhedlela ngenxa yokusulukwelatshwa. Ake sica ukuthi lapha abantu kizo zonke indawo, umuntu lapho khona ungumuntu omnyama, hhayi khona ukuthi kudingani ukuthi akulumuntu omnyama. Futhi lina abantu bezibhedlela ake lizame ukuzihlola kakhulu, izinuku amakhwapha zikhangele ukuthi kwenzakala.
Salibonani basakazi bethu Studio 7, ngibonga lina elikwaziyo ukusihlanganisa ukuthi imbono yethu esikhalaza ngayo emakhaya lapha ifike endaweni zonke, ngoba sikhala nje ngathi sibhekane ngendlala. Mina ngizalwa lapha esigabeni saseLupane eMasungamala, igama lami uBig Five aningibaya ngazi. And then-ke siyakhala indlala lapha inkulu kakhulu, inkomo ziyacuka ziyafa. Sicele i-government ingenele, especially nje esigaba sakithi eMasungamala abantu bafika late, sigcine singasakutholi ukudla, sokuthola kwezinye indawo. Kanti thina asikutholi ukuphumula, sihlezi sidlelwa zindlovu. Lonyaka inala vele, lonyaka indlala, indlovu azibuyanga. But kuthile last year sizidlelwe zindlovu, sisekuhluphekeni. Amadola ma ebuya eqale kithi ngapha, siyakucela kakhulu ngoba siyafa lapha.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lanile lakho ukuthumela eni imibono kunombolo ezithi +12024653118. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, esixoxa lonkosazana Sifiso Ndiweni onceda abantwana abahlala emigwaqweni labaswelayo abafika kwele South Africa behluleke ukuthola imisebenzi yezindlu lezindlu zokuhlala. Uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ngifike lana around 97-98 from eZimbabwe. Now I'm mostly doing charity, anything charity nje. Lokho ngangivusa ngo-10 ukuthi sokuthe I'll jump up and help.
Singathi i-charity wenzayo khonapho yosenza?
Isikhathi esiningi ngibe besenza lokho ukuthi like uhambe emakhaya sisiza abantwana with ama-sanitary towels. La kumphakathi nje, if umuntu kungathiwa hayi there's someone laphayana mhlawumbe oswele isigqoko sokugqoka or oswele impuphu, ngiyajumpa in and help with whatever enginakho. Unfortunately if kungekho it will be a painful situation, but I'll have to say okwamanje anginakho.
Ye, so singathi-ke ujale ukunceda abantu abaningi kangakanani ngenyanga? Khanyanga zani khona ngapho kulabanye abantu sibili abaphesa ukuncedwa kule South Africa endaweni esijene?
Baningi. Like personally ngijale ukusiza laba bahlala estradeni. Like ngeviki I make it a point ukuthi uma ngiphuma endlini ekuseni there's one or two guys engibaphathela something on my way to work.
Like, unfortunately, I don't count.
Yebo, phela. Singathi ke lokhu kuvele enhlizweni yakho wakuthatha ngakhona.
Into nje engifila ukuthi kwamele ngikwenze. It's something engifila ukuthi uma ngibona omunye umuntu enganingaphathekanga kahle, mina ngiku-better situation ukuthi ngingamsiza. Ngibona ukuthi kwamele ngikwenze.
Singathi abazali bakho bakufundisana ngentweni ezinje lapho wakhula khona
si. Umama wami ubeyenza bekungase charity yena ubekwenza for a living. Behambe bayophekela abantu like emchadweni kuma-parties and they get paid for that. But mina uma kufika kimi ngibona ngani you can do that for free if ichance ikuvumele. So sometimes ngiyazama ukuthi uba ngingaphekani emchadweni usizo lwamali ukhona mhlawumbe ngingathola umuntu mhlawumbe uhambe straight and like mostly uyabona la esihamba khona uthola abantu umuntu ufuna ukusizwa and abantu abaningi bayesaba because of futhi sesarojwa kakhulu or because of ini abantu betend ukungafuni ukusiza because of izizathu ezinjalo. Then lapho mina ngibona ukuthi if mina ngingasasizanga kuwe so loba yini edinga ukuphathiswa ngiyaya lapho nje hands on loba ngumuntu like izolo Sunday bekunomuntu lapha estradeni ulimele isandla ulimele unyawo and ubona ukuthi umuntu lana ulokhu ezama ukuthi adonsing akhuphe ingubo ebhegini ngalesi sandla esi-one ubhalansile uyehluleka and wonke umuntu lokhu adlula lapho because yi-street kid ihlala estradeni abantu angazi ukuthi bayesaba or ini. So in those situations ngiyabe ngibona ukuthi kuyadingeka ukuthi ngingene ngimncedise lo muntu akhuphe le ngubo ngimedlalele phansi alale ngibona ukuthi comfortable then ngiphume ngapha.
Ngiyabonga ngemsebenzi enjalo. Uma uphisa ukuthi abantu bekuphathise ukuze kuthi qhubeke phambili ngomsebenzi omuhle kangaka bengenzani bangakuthinta njani?
Bangathinta ngingathanda ukuthi bathinte inhlanganiso ye-The Zim Imbokodo because mostly I help from there. So maba sees the organization, then lama I'll be able to see to help abanye abantu eceleni because the organization serves on ama handouts. So ma abantu basiza inhlangano then lami ngiyakhona ukwenza whatever engifisa ukwenza from there.
Lo ngunkosazana Sifiso Ndiweni odabuka eZimbabwe ehlala eHillbrow uxoxelwa Gibbs Dube eseSouth Africa.
Gigi Woza Friday, my darling. Woza Friday.
Uhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu lomculo kamasikhandi elizibiza ngokuthi amablesa amahle. Lona eselethule idlala delitsha elesihloko esithi amangqimngqim. Leli qembu lidabuka esigabeni seManasa eLufane kodwa licula likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo uWillard Moyo exoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7.
Emsakazweni kuStudio 7 ngibingelela kuwe emsakazi ngiphinde ngibingelele nakubalaleli ngingahambi ngedwa ke nakhona ngihamba nami umfowethu lona okungu Els Mongameli Moyo okungumfowethu ongelamayo engasho nje ukuthi sizalwa sonke siphuma ekhaya elilodwa i-album lethu lesithathu leli
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Iy'ngoma zamablesa amahle ziyatholakala online kuzo zonke iy'tolo ey'dayisa umculo eko-YouTube, Spotify,
uzozithola lapha ingoma zamaplesa amahle ezalo le album esikhulumela kuyo. Kune YouTube channel lapha ethi Red Dog Entertainment, noma ikhona iFacebook account lapha iBlesa Lodumo Dewa, okusho ukuthi uzokwazi ukuthi uxhumane mhlambe nami futhi uzothola iFacebook account lapha uElf Mongameli Dewa, uzokwazi futhi ukuxhumana nami mfowethu lona. Kune YouTube channel lapha ethi Red Dog Entertainment, inumber zethu zithi 0780846198.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Abasapoti. Ngaphandle kwesapoti yabo akukho la bacula bayakhona.
Kudala ngihamba ngidula, manje sengikhulile zweni. Angaze ngibone umuntu okholele umuntu ejolini.
Umkhokheli weqembu lamaBless Amahle uWillard Moyo ubexoxa loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Lingakhohlwa uhlelo leLive Talk olilandelayo okwakhathesi silugqiba lapha. Uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.